Vatambi vadomwa sevakatamba zvinonwisa mvura vanosanganisira Walter Musona uyo akaita basa guru mukutungamira FC Platinum kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Musona, munin'ina wanoreji Musona uyo akatungamira chikwata chemaurea cheZimbabwe kumafinari matatu akateverana AFCON. Mumwe akarudzwa ndiWilliam Manondo weCapes United uyo akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vamwe vese vemuPSL. Manondo akanwisa zvibodzwa gumi nezvinomwe mugore iro Capes United kana kuti makepe-kepe aitatarika zvinotyisa. Pamusoro paWalter Musona, FC Platinum yakandawo Gift Bello naWalter Magalane pakarenda yevatambi vakarura mare gore rino. Vamwe vatambi vasarudzwa ndiFrank Makarati weDynamos, Derek Murimba naNelson Chacha veNgezi Platinum Stars, Brian Musa weChicken Inn, Eric Ilunga weBlack Rhinos, Divine Mindi Rai weHighlanders naInnocent Benza weHerentals. Musona ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu mushure mekutungamira FC Platinum kutora mukombe weLeague uyezve kusvitsa chikwata ichi masemifinary eChibuku Super Cup. Mutsigiri wenhabvu vaChristian Gwaze vanoti zvingavashamise Musona akasatambidzwa mukombe mukuru uyu.
Zvinogona kundishamisa kutotaya kubva kuti zvizvi zvatotora Zimbabwe kozviye ndiye angatotora mukombe wacho iwo.
Asi mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanofunga kuti Manhondo ndiye anokodzera.
Tarisira kuti Manhondo anokwanisa kuita sokasa vhiye gozi kana kutarisa matambiro ake akaita Capes gore rino yanga isina kumira zvakanaka yakurelegation but akakwanisa kuisimudzira.
Achatora mukombe uyu nevateveri vake pamwe nemuraridzi akakunda vachatambidzwa mikombe nemari yavo yekutendwa pamabiko achaitwa musi wa16 gore rino. Asi hapana mbvunzo kuti shasha yevararidzi ndiani kunze kwaNorman Mapedza uyo akatora mukombe weLeague neFC Platinum pamwe zvekare nekwasvitsa masemifinary. Zvechakadaro, Herentals neBlauwechiche dziri kusangana muBarberfield Stadium mangwana kurwira mukombe weChibuku Super Cup. Tienda kuQatar uko kuitirwa mitambo yenhabvu yepasi rese yeWorld Cup 2022. Makwikwi aya ari kuparirwa nesvondo apo Qatar iyo iri pamusha iri kusangana neEcuador. Chikwata chemuAfrica chiri kutanga kutamba kumakundano aya iSenegal iyo iri kusangana neNetherlands nemuvhuro. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvemakundano aya iTunisia, Morocco, Ghana neCameroon. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.